This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 11/2014 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
MuZimbabwe tizosanza zvekupedzisira zviri kuitwa kuManicaland. Chiri kuitika kuManicaland kuri kuitwa sarudzo dzenational dzeprovincial executive. Ndo panenge paine maelections kana sarudzo ipapo.
Bato reMDCT ropeta sarudzo dzaro kuManicaland mangwana.
Zimbabwe ine vanhu 18 million. Zvinototi here mukadzi wemunhu pane maZimbabwenzi ese vana museyamwa, vana madyira, vana murehwa, vana mwoyo ndizvo. Vanhu vekumba iyi chete ndo vanokwanisa kutitonga.
Vabiti vanoti kupinda kwaamai Grace Mugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kuchakonzera mvonga-mvonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT riri kupeta sarudzo dzevatungamiri vachanokwikwidza musarudzo dzeCongress kuManicaland mangwana. Pari zvino matunhu ose akati anoda kuti mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai varambe vari panyanga, uye akataura zvimwezvo kumuteedzeri wavo muzvare Tokoza Nekupe uye sachigaro vaLove More Moyo. VaNelson Chamisa ndivo vari kunzi nevakawanda vange vachitora chigaro chekuva munyori mukuru webato. Asi nefungidziro yekuti kuManicaland vaDouglas Monzora ndivo vanogona kuvhoterwa nevanhu kuti vaite munyori mukuru webato. Tabata vaMonzora tikavabvunza nezvesarudzo idzi.
MuZimbabwe tizosanza dzekupedzisira dziri kuitwa kuManicaland. Chiri kuitika kuManicaland kuri kuitwa sarudzo dzenational dzeprovincial executive. Ndo panenge paine maelections kana sarudzo ipapo kuti tione kuti anotungamira province yacho vanenge vari vanani. Asi pachaitwa manominations one vachaenda kustanding committee nzvimbo nenzvimbo kubva kuna president kusvika kune munhu wekupedzisira munational standing committee. Aya anenge ari manominations. Kana tapedza manominations, sarudzo dzevanhu ivavo dzinoitikira kucongress.
Saka pane zvaitwa kusvika pari zvino, mungati vanhu vari kufara here mubato? Kunyange hazvo takanzwa kuti kunenge kwakaitwa kusawirirana kuMatebeleland uku.
Nyaya iripo ndeyekuti kana paine munhu asingafari nezvaitika, anotaurira utungamiri, anoita apiro yake achiunza kuutungamiri kuti tizwe kuti pane chiri kunetsa here.
Mutauri weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Vaimbova gurukota runoona nezveupfumi vatendai biti vanova nhengo yeMDC Renewal Team vanoti vanhu vemuZimbabwe havadi mhuri imwe chete inoramba ichitonga kuita sekunge Zimbabwe inotongwa nemadzimambo. Izvi vakazvitaura mushure mekunge mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vatanga kuita misangano kumatunhu ose enyika paine fungidziro yekuti vave kuda kuti vapinde munyaya yekurwira chigaro chekutungamira nyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Zvinotyisa nekuti Zimbabwe ine vanhu 18 million. Zvinototi here mukadzi wemunhu pane maZimbabwenzi ese vana museyamwa, vana madyira, vana murehwa, vana mwoyo ndizvo. Vanhu vekumba iyi chete ndo vanokwanisa kutitonga. Dynastic politics hazvina kumbonaka. The country must create equal opportunities. Inini zvangu hongu kune mafaction amai Mujuru nekwaMnangagwa. I'm sure vanhu vekuZanu can live with those kuti pamwe mai mujuru ndo vahwina pamwe vamunangagwa ndo vahwina. They can live with those. But kuti ndangotorawo mukadzi wangu inini asingatombozviziva kana anything unotomunyarira. So zvinhu izvi zvinonetsa mukoma blessing. Hatisi kuisa nyika pamberi. Dai ndanga ndiri inini zvangu ndakaroorwa ndine vana vangu ndaingoconcentrata nekuchengeta vana vangu, because politics is an ugly game, it's a dirty game. I would look after my family. So this dimension yakuitika inotityisa mukoma blessing.
Asika vari kuti vanhu vakawanda vari kuuya kumisangano yavari kuita kumatunhu ose ka vabi.
Mukoma blessing tsoro itoiziva iyi. Zano pache zvayo haina simba barekuti inongoti taita rare vanhu vouya. Zano inoshandisa anonzi pachirungu masecurocrats. Taizviona isu maCIO mawati vanovharisa vanhu maflea market, mamarkets nemastore kuti uyai kurare.
Vembo waguru kota runora nezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare.
Yo cool pep guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete precious.
Now we shift you.
My Instagram.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira bazi ndafadza vari bazi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa zuva revanasikana iro ranga richicherechedzwa pasi rose nhasi. Tiri kutarisa kuti kodzero dzemwanasikana dziri kubatwa sei uyezve zvii zvingaitwe kuti kodzero dzemwanasikana dzirambe dzichiremekedzwa. Zuva iri rinouya panguva apo mumwe wechisikana anorwira kodzero dzevanasikana muzvare Malala Yusuf akapiwa ruremekedzo reNobel Peace Prize nechishanu nebasa raari kuita mukuedza kusimudzira kodzero dzevanasikana nyanya panyaya dzedzidzo. Taisa rombo rakanaka kunge tina amai Sinikiwe Manata mugari wekushurugwi uya change achizeya nesu maonero ake ari kuita kuremekedzwa kwekodzero dzevanasikana vari munharaunda yavanogara yeshurugwi.
Tinotendawo nokurangarirwa kuno kushurugwi district semadzimai nevanasikana tingorwirawo kodzero dzedu masei nokutirangarira.
Tichitarisa kuti nhasi pasi rose ranga riri kurangarira zuva remwanasikana, imikoko kushurugi kwakamira sei takanyanyotarisa zvinosangana nemwanasikana muupenyu panyaya nyanya yedzidzo nezvimwewo?
Panyaya yedzidzo ndinotarira kuti mwanamusikana ava kusimudzirwawo kuburikidza nezvidzidzo zvatinopiwa zvatinovapa kubva kumaorganization akaita Fraternal International. Vabereki vava kugamuchirawo kudzidzisa mwanamusikana zvakanaka.
Tombotarisa hedu zvimwe zviri kusanganawo nemwanasikana imo mumaruva. Mukati ndedzipi dzimwe nhunha dzavari kutarisana vanasikana panguva iyo ino?
Vanasikana vazhinji vane dambudziko rokuti vazhinji vari kuroorwa vasiri vanana nekuda kwokuti dzimba dzavo dzavanorarama vari machild hebed. Saka vari kushaya rubatsiro kubva kune vavanogara navo nedzidziso yakakwana vomanyira kupinda mudzimba vasina kupedza chikoro.
Takatarisa mataura imi nhunha dziri kusangana nevanasikana zvingagadziriswe sei?
Kuona kwangu ndaiti kuda nharaunda dzedu kana dzaidzidziswa kuti musha unonge wavanonherera uchawo munhu wose, munhu wose otarirawo pepetreta kuti asafarira kutambirapo achichengetedza vanasikana ivavo.
Nemusi wechishanu takaona mumwe musikana wechidiki anorwira kodzero dzemwanasikana Malala Yusuf achipiwa iye ruremekedzo reNobel Peace Prize. Munoti zvingazobatsira here vamwe vana vari munharaunda dzakadai seikoko kushurugwi kuti vazivewo nyaya dzekodzero dzavo?
andi noteja zvikuru nokuti vana vazhinji vanotya vanofungwa zvinonyadzisa asi anenge atokuvadzwa zvinozomukanganisa kumberi saka kana pane vakadai vanenge vachibuda pachena uye vachipiwa mibayiro yokutendeka kutaura zvinoitika kumiviri yavo vanasikana vachaona kuti zvakanaka uye zvine upenyu kumberi
totarisa nyaya yekushungurudzwa kwemwanasikana makatarisa munharaunda yamunogara umu vanasikana vari kuchengetedzwa kodzero dzavo here
kodzero asati dzinyanya kuchengetedzwa nekuti vazhinji vachona chero kubhadharirwa chikoro chaiko vanotoita vakupedzisira pamusha mabasa avanopiwa dzimwe nguva vanongopiwa mabasa asingaenderaniwo nemwana musikana zvoratidza kuti vabereki kana nharaunda haina hanya nemwana musikana
pane zvidzidzo zviri kuitwa here ikoko kumamisha munyaya idzodzi dzekuremekedza kodzero dzemwanasikana
hongu state agrilife international yakatora mavhileji volunteers kuti ivadzidzise vakwanise kuzodzoka kumavhileji avanogara vachidzidzisana kodzero dzemwanasikana nemudzimai pavhileji level kuitira kuti kana mwana obva nedzidziso kuchikoro vanosanganisa pamwe chete vanorwa hondo yavanofunda
imi mune mwanasikana here
aiwa ndine mwanakomana
asi zvii zvamuri kuona vabereki vachidzidzisawo vanasikana vari munharaunda yenyu zvingazovabatsire mune ramangwana
chandakanyanya kufarira shoko ravari kuparidza zvakanyanya nderokuti mwana musikana arambe nyaya dzebonde achiri mwanana uye matochero mutsika dzakanaka kuitira kuti vatsvakwe zvavo ivavo vari kunze vanogona kuva nenhuna yekuda kuvashandisa
pane zvamungayambira here vanasikana kuti zvigovanakirawo nekuti matimi muri kushanda munharaunda menyu imomo muchi kurudzira kodzero dzevanasikana
ini ndinoda kuti kuvanasikana vari kateerera panguva ino vanangu ukawana mukana wokuendeswa kuchikoro ushandise unogona kungobudirira ukaitawo munhu wepamusoro
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai mai Sinikiwe Manata mugari wemushurugwi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
ndatendawo
chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemuimbi akavamba chikwata chemumhanzi chakaita mukurumbira chebundu boys mukoma Rise Kagona tinogamuchira ine mufaro pa studio 7 mukoma Rise
tofara chaizvo kunzwai
mukoma Rise kana vanhu vachikutsanangurai vangatsanangura here kuti ndimi makaumba chikwata chebundu boys kana kuti ndimi maitungamira chikwata chebundu boys
ndakaumba chikwata chebundu boys ndakachitungamira chikwata chebundu boys kubvira ndangotanga kuridza magatare
vapaul brickhill tinonzwa sekunga ndo mumwe wevanhu vanonzi vakatanga chikwata chebundu boys makashanda navo sei
tinombobvira taridza tese ndo nyaya dzinonesa izvozvo zvekuti vanhu vanongotaura nezvizvo hatinambobvira taridza nabrickhill isisi Washington best player wangu inini paakabuda mubhendi akasangana brickhill ndopa vakaita joint ventures ndobva vastata group iro rinonzi solidarity vari vairi Washington napaul brickhill saka washi uyo atanga cooperative va akadzoka kubhendi kwangu akunhonga 1-1 vakomana vangu vandandasara navo ndopa ndakazonosangana nabijairidza neyainzi missing tooth vanga vangobva kuchinhoi vauya mutaundi ndofunga vanga vauya zo kolekta mari dzavo dzakasunguka vanga vaita bigi tembo ndobva auya nemissing tooth yake ndobva vakutsvaga contract pai pabonanza saka pandakazoende ini ndakutsvaga munhu werhythm pane mukomana mumwacho anoimba ari good ye ndotaura naye ndataura nabigi tembo bigi tembo abvati asha mwari usandisiye
totarisa panyaya dzemari dziri kubva mudziyo dzenyu dzamakaumba sechikwata chebundu boys anganzi pachirungu maroyalties muri kuwana sei maroyalties ndiana ari kutora maroyalties
edzimbo dzatakaridza
dzimbo dzebundu boys zviri kufamba sei
kutaura kunoku zvekuzimbabwe handisi kunyatsoziva kuti vari kupuhwa mari yacho ii ndiani because ndakamboedza kuti nditaure nevezimura ndakatombotuma mwana iko kuti anotarisa kuti zviri kufamba sei ndakangonzwa kunzi hai ticontacte vanoti tipe authority yekuti tipe mari kuna nhingi but ndakazongoona kuti mangwana unozoenda kwepi unozongunzwa kwanza ah takapa nhingi kuti uchiramba wakapa authority yacho hazvichaitika saka ndakangozvinyararira ndikati musava ndinoenda kuZimbabwe ndinoneta find out kuti marecording company mari yacho vari kuisa kupi pamwe iri kungounganidzwa
tombotarisa upenyu hwenyu tichitarisa upenyu hwenyu pamuri nhasi muri munyika ipi
ndiri kuno kuUnited Kingdom ndiri kuScotland Edinburgh
muri kuita zvemumhanzi here kwamuri kuScotland
ndo zvandiri kungoita chete because ndo basa randinototi ndiro randinogona ndinofarira kuve ndingangoti my own boss zvokuti ndipinde muindastry ndinosenzera vamwe vanhu izvi athink kwandiri zvinoti netsei
pakambobuda mashoko mukoma Rice ekunzi Rice kagona haachisina pekugara inganzi pachirungu homeless mungajekesa here pamashoko iwaya kuti zvazvakamira sei
chinonzi homeless kunokuti kana ukange waiswa muflat saka ini semunhu ndine mainstruments angu ndine basa rangu randinoita ndaona kuti kugara nevanhu kunonetsa mangwana unonga utema ndabirwa kuita noise yeye kuzodai saka ndakazonge ndaapplya kuti ndida kuita sei ndida kuwana yangu flat yandinogara ndega iyo yandiri kugara izvinezvi ndiri kugara ndega saka time yandakabva kwandaigara ikoko ndakapuwa maprocedures kuti unonyora mapepa zvakadii zvakadii kuapplya zvedzimba izvozvi paunenge wakamirira imba paunenge uchibhidha dzimba idzi unonogara muhosteri saka muhosteri imomo ndo munonzi munogara vanhu vanenge vasina pekugara pavo vega vanenge vakamirira kuiswa mudzimba dzekunogara saka ndo yavanoti homeless iyoyo but hakusi kuti unenge uchirara panze kuti uchinaiwa nemvura sezvinoita vamwe vanhu sehomeless yevedu yekumusha yekudzuka nzi uri homeless unenge uri mustreet uchirara mapavement aiyo
aiva vateereri tasvika kumagume kwechirongwa chedu uye tinokutendai mukoma Rice nekuwana nguva yekutaura nesu
nafara chaizvo
manga makateerera kumuimbi akaumba kana kuvamba chikwata cheBundu Boys mukoma Rice Kagona muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mina Blessing Zulu
makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tochimbotarisa nhau dzemitambo pamitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana Buffaloes ichatamba neDynamos kuSakubva Stadium Capes United ichitamba neHighlanders kuNational Sports Stadium Shabani Mine ichitamba neChapungu kuMagla Stadium Wange ichitamba neHow Mine kuColliery Stadium aiwa nako kambo hatisi tose kubva kuchikwata cheBundu Boys tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu aiwa vateerere nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ndokusiyai mumaoko aGibbs Dube ini ndini Blessing Zulu.